rakatorwa ne-ANC iri idanho rakanaka, idanho rinotambira zvikuru, idanho rakatononoka kuuya kuZimbabwe. Nekuti dambudziko ratinaro hari ratanga izvizvi, idambudziko rakabvira ririko richinetsa vana vaZimbabwe, richiita kuti zvimwe zvinhu zvirambe zvichinetsa. Dambudziko ratinaro muZimbabwe idambudziko re-leadership, idambudziko re-governance, idambudziko re-legitimacy crisis. Saka rinotoda kuti tibatsirane semaAfricans kugadzirisa zvinhu zvedu zvifambe. So dambudziko iranga rakuchispila over manje, rakuchikonzesa kuti nyaya dzezvoupfumi dzisafamba zvakanaka, nyaya dzezveutano dzisafamba zvakanaka, nyaya yekuzvikoro dzisafamba zvakanaka, zvizhinji muZimbabwe zvinhu zvisafamba zvakanaka nenyaya yedambudziko rakangotanga rekusafambisa zvakanaka kwebasa nevanozviti vatungamiriri venyika.
Vamuponda, tiri kunzwa chikwata cheANC chingangopinda munyika chero nguva kuti chinzwe pamusoro pematambudziko anonzi ari munyika. Munotii nerwendo?
Rwendo rweANC tinorwigamuchira nemaoko maviri. ANC yagara ari brother edu, takarwa navo hondo, tikabatsirana, tikagara tichidzana navo. It's what we call a sister organization. Saka ANC is welcome anytime, any day kuya muZimbabwe. Asi panyaya yemaproblems ari kunzi crisis Zimbabwe, crisis yatinayo ndiye masanctions akadaidzirwa nevanhu vemdc. Vakakumbira kuti masanctions ngaaramba aripo kusvikira ivo vatonga nyika. Tapedza izvozvo kwaitwa election, ZANUPF yahwina election zvakanaka, president Mnangagwa wahwina election zvakanaka. Vashamisa vakataura ivo kuti ndinozvidira jecha izvi, kureva izvozvo kuti vachadira jecha sazanoda kudyiwa nemunhu wese. Tinoona kuti ipapo ndo pakatanga kuve nemaproblems eekonomi yekunyatsoratidzwa kuti no, pane makakatanwa asina kunaka, nekuti MDC yange yati inoda kudira jecha kuti ZANUPF chero zvayahwina tinoda kuona kuti munoitonga sei nyika yacho, munoivhiya sei tisipo. Saka crisis yatinayo ndiyo yemasanctions atiri kutaura. Pakanyanyoipa ndepekuti iwe chero ukaoveserana sei nemukoma wako kana mingina wako, haufani kudaidza munhu wekunze kuti aivaparadza musha wedu. Ndo zvinoitwa neMDC kuti vaita kusaurirana neZANUPF, iwo wachidaidza vanhu wekunze kuti paradzai Zimbabwe yacho kusvika ava madota. Ipapo ndopatoona kuti hapana patriotism.
Regai tinzwe vasachiwa yapinda itinzwe.
Hakuna imba inovakwa pasina jecha, pasina simendi. Imba inovakwa nesimendi. Kana vamuponda vachitotenda kuti vachamisa, ndo vatori nejecha rovakaimba, ndo vatori nesolution nekuvaka Zimbabwe. Nendava iyeyi nekuti vachamisa ndo vakavhotirwa nevanhu. Nyaya iripo inyaya yekuti pane mupurezidhendi akavhotirwa nevanhu, pana purezidhendi akazozine koti leya aripo. Ndo pane makakatanwa atinotaura kuti ndo makakatanwa anofanira kugadziriswa. Ndo makakatanwa atiri kuti South Africa woye nedzimwe nyika dzakapoteredza, tibatsirei tiyanane vana vamunhu, tibatsirei tikwanise kuva tine dialogue kwaro kwaro, kwete nekunyeperana, nekuti riri kuda kuitwa nana Munangagwa nevamwe vavo idialogue rekunyeperana. Ndosaka makavana vakaisa chinonzi Pollard chiya, zvokuti masanctions izvi ikorasi rakazobvira kuimbwa 20 years ago. Ikorasi rinongoimbwa neZANUPF. ZANUPF haifani kuexcusa kuti haiwa isanction yaita zvisadai, isanction yaita zvisadai, nekuti ndivo vari pachigaro. Kana sanction ichivanetsa kudila naro, ngavatipe nyika isusu tirove sanction racho riripo, vana vaZimbabwe vajeu uchine mukaka, vanakirwe varye riferi nyika ravo.
Rekukonzeresa
matambudziko eZimbabwe isanction yakaiswa neZANUPF, sanction yekurova vanhu, sanction yekuba, sanction yekutora zvinhu zvisiri zvavo, sanction yekuita zvinhu zvisina kunaka. Ndo sanction yatakapuwa neZANUPF, ndo sanction iri kutinetsa iye zvino, ndo sanction hombe reZimbabwe rinofanira kuti ribviswe rigadziriswe.
Vamuponda, chikwata chiri kuuya cheANC tingaonawo here chichipuwa mukana wekusangana nevamwe vanopikisa iwa nevemasangano akazvimirira nevemakereke? Nokuti tinonzwa kuti pakauya vekutanga vanonzi hurumende yakavarambidza kusangana nevamwa.
Chandoziva ndechekuti special envoy anenge atumwa netsamba kunobva mukuru wenyika vakatanga kuuya, vanga vakatumwa kunoona mukuru wenyika, nokuti kunoona every JKG muZimbabwe. Vakafambira zvavakafambira, vadeliver message vakafambira president vakapindura mibvunzo yavo. I think after that vakazonzi a second delegation guys uye from the first one, not the first one was supposed to meet everyone, asirizvo. Ipapo ndokatovatova vanhu vemdc advice yandotokwanisa kuvapa vanhu vemdc, ndoti ngava prepare for elections in 2023, not calling for foreigners who don't vote in Zimbabwean elections.